maonero angu ndeyekuti kutongera rufu hachisi chokwadi kuti vanhu vakatongerwa rufu vanobva vaita kuti mhondi pakati pedu dziite shoma, nokuti pane mastudies akaitwa kunyika dzakawanda including kunana America ikoko zvinoratidza kuti death sentence, kutongera munhu rufu, hakuiti kuti vanhu vanenge vane umhondi mukati mavo vafunge nenyaya yekuti ndichaendeswa ndichaurayiwa ndikaurayawo. And at the same time hazviratidziba kuti mhosva dzinoti wandei vanhu vakatongerwa rufu inhema idzodzo. Mastudies anonyatsa kuratidza kuti nyika dzisingatongeri vanhu rufu like kunana Europe wana like Dutch government kunana Sweden, mhosva dzekuurayana dzakaderera chaizvo pavakangobvisa nyaya yekuti vanhu vanofanira kutongerwa rufu. And then kunyika dzakaita like vana USA America kuTexas zvinoratidza kuti ikokoko vanhu vachiurayiwa kana vatongerwa rufu, asi nyaya dzeumhondi nenyaya dzakaitisisa dzakati wandei kuTexas kupfuura like kunonzi kuMinnesota kusina death sentence. So I think tinofanira kuita zvatakanyora mubumbe remutemo muZimbabwe kuti kutongerwa kwerufu hakufanira kunga kuchiitwa muZimbabwe.
Tichitarisawo mutungamiri wenyika aripo vamunangagwa, vanenge munhu asingadi kuti vanhu vatongerwe rufu, zvingabatsira here kuti vanorwira kodzero dzevanhu vange vachigara navo pasi vati bumbiro racho remutemo ngaribva rabviswa zvachose kuti nyange varume vanonzi vanokwanisa kuurayiwa vasaurayiwa?
Zvinogona kuita nekuti iyo president vedu handiti vakapona neburi retsono vanga vatongerwa rufu panguva yehondo. And dachinzikuru kunzi vakatourayiwa tisina mutungamiri akafanana naiye nhasi, asi munoona vamwe munyika vanogona kutofunga taiva muNangagwa dachinzi vanga vasipo, maybe nyika yakabva yatoguma yapinda kumawere nenguva yaena Mugabe nekutongwa kushita vana Mugabe. So iye atori humbo rwekuti kuuraya munhu nekuti anenge achinzi apara mhosva hazvisi zvinogona kubatsira nyika, and zvinogona kuratidza kuti munhu anenge achirwira kodzero dzevanhu anogona kutotengerwa rufu nekuti vanenge vari vachitonga panguva iyoyo vanogona kunga vasingamudi. But otherwise ndofunga kuti iye muNangagwa munhu wekuti akataurwa naye nevanhu vekodzero dzevanhu anogona kukasika kubata nyaya yacho nokuti iye akapona murutsa.
Tombotarisawo kavamwe vanoti aiwa hama yangu kana yaurayiwa vatsunga, munhu wacho anenge aurayiwa kahama yangu anofanira kunge achiwana chirango chakafanira, nekudaro anofanirawo kuti aurayiwewo.
Zvinonzi an eye for an eye, kuti munhu akabviswa dziso wobva wabvisawo, nyika munosara mamapofu nokuti zvinoitika chaizvo kuti vanhu vanogona kutadzirana. But mukati munhu aba ngaachekwe maomuoko auraya ngaurayiwewo. Zvezvaurayiwa kuti chakuitika munyika idzi munenge makutoti hamudi kuti munhu auraye, muratidza kusada kuuraya kuti munhu auraye nekuuraya. Saka its like muri kushandisa mufananidzo wokuuraya sechinhu chekuedza kumisa kuuraya. Saka munenge mauraya nese, saka zvinhu zvisina kunaka. Chinodiwa ndechekuti kana munhu atadzirwa ngaite mwoyo murefu, ngaamire kuti matoro egumosva atonge munhu, kana munhu achida kugara kunjeri kwenguva yakareba ngaagare kunjeri kwenguva yakareba, ndokuitira kuti nyika irambe chenderambere.